taifana kuti iite musangano wedu kuchipinge tichipembera mavhota takawana pabaereksion, asi mapurisa akatipa mareasons aikumopa kuti hatigoni kuenda mberi nemusangano. Asi takaita application for the same program kumasvingo, ndobva tikuenda ikoko mangwana tichinopembera nyaya yekuti takavhoterwa nekutenda vanhu nekupara hwaro kuti tichapamba sei in terms of our local program ikoko kumasvingo. Saka mangwana vachamisa vanenge vachiadresa kumasvingo pamuteke stadium.
Zvikonzero zvipi zvamakanyimirwa mvumo yekuita musangano kuchipinge mobvumizwa kuita kumasvingo?
Chikonzero chikuru ndechekuti ZANU-PF inotya kuti vashamisa vawandise vachikampena kumareseva. Chikonzero chikuru ndechekuti ZANU-PF ine kuziva kuti CPC yatekeshera nyika yese, saka havasi kuda kuti tinyanyofamba especially kumareseva. Sezvo takatitarisirana nemitarizo, saka ndo nyaya yatiri kuona the abuse of the police nethe abuse of the courts munyika kuti vaite bani CPC. Ndosaka takaenda kumatare kuti iite restless our displeasure, nekuti isusu waelected political party ine kodzero rekusangana nekuita musangano wedu kwese kwatine mvumo yekuti iite musangano.
Saka iko kumasvingo makapiwa mvumo here yekuenderera mberi nemusangano?
Kumasvingo takapiwa mvumo.
Sei muri kuti zvine chekuita nezanu-PF, imi makanyimwa mvumo nemapurisa?
Ndiri pajekerere kuti ZANU-PF ndo inenge yakaita resolution yekuti CPC haifani kubvumiswa kuti ikampeni, nekuti ndo flegi yaemapati ese anenge akunobuda. Saka tinoziva takazotarisira isu segavhenment iri kuuya, tinoziva kuti ndozvinoita, ani hurumende inenge yakubva ndo maitiro avo